Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 8 mbudzi 2023 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gwaro rabudiswa padande mutande nemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi rinoratidza dzimwe zvenhengo dzeCitizens Coalition for Change pfumbamwe dzinonzi dzabviswa pazvigaro zvavo kana kuti vaitwa recall. Vashandi mune zveutano vanopfuura zvikuru zvina kana kuti 4,000 vanonzi vakabuda muZimbabwe vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Hurumende inoti nyika inoda kuwedzerwa zvikoro zvinoita zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2,800. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro riri kutenderera paX yaimbonzi Twitter nemusocial media rinoratidza mazita emakanzura emuHarare ETCC mapfumbamwe kusanganisa Meya Ian Makone navaDanford Ngadziore vanonzi vabviswa pamabasa avo kana kuti vaitwa recall. Studio 7 yaona gwaro iri paX yemutauriri webato reTCC vapromise mukwananzi. Gwaro iro risina kusainwa asi rakanyorwa pabepa rebazi relocal government and public works rinoratidza chidindo chanezuro 8 mbudzi. Vachinyora padande mutande ravo vapromise mukwananzi vati vanhu vasina chavakavaka havagozherwi nokuputsa zvavakwa nevamwe. Vabviswa pazvigaro zvavo vanoti vaIan Makone ward 18, Kudzai Kadzombe ward 41, Danford Ngadziore ward 16, Lovejoy Chitegu ward 36 na Samuel Gwenzi ward 5. Tabata meya vaIan Makone kuti tinzwe zvizhinji.
Ndangoro uno pa social media and no more than that. Saka until paita confirmation on the authorship document iroro, maybe zvingaita tingangodai zviri too early to comment. If it is true, then I'm not surprised.
The same shit, you are not surprised, Vamakwe.
It is very much in line with what is done to all our, to our other colleagues. So, but can I see chokwadi? Then chinongoti zvinhu zvangosana nezvakaitwa kune vamwe vedu tazvinga nyakuda kuti zvichinetse maningi iti nhengo dzeTCC ndiri nhengo yeTCC yakazara and isingazosheke by one just because of a letter if this letter should be true.
Saka pari zvino hapana zvimwe zvamungataura pamusoro pazvo?
No, I think zvinange zviri nani kuti tichange taibata chokwadi ne authorship yepepa ramukutaura iroro randangoono rinotopanotoone chidhindo chakaiswa ipapapa chekuministry of local government but hazviri izvo zvega kuti chokwadi inogona kunge ii fake inogona kunge chiri chokwadi asi saka ngatinyeye kuti tione kuti zvichasvika nepapi but kasi chokwadi.
Avo vange vari meya veguta reHarare vachiona zvene zvesarudzo mubato reTCC vaIan Makone vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro mutevedzeri wemutauriri weTCC vaGift Ostalos Siziva vanoti bato ravo rakataura kazhinji kuti pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa maererano nesarudzo. vachizi vanoti vakazivisa dare reparamende kuti triple C haina nhengo dzayakaita recall.
Isu takataura kuti tambudziko around how we conduct my elections inyaya inofanira kugadzirwa. Munoziziva kuti sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakaita problem in terms of its alignment with the law and the DTMA standards anofanira kumitwa domestically and regionally. Ndonyaya dzatinofanira kugadzira sarudzo dzinopinda sarudzo dzinoitwa nekuti sepati nzira yedu yekuengeja nzira yedu yekuchinja hurumende is through the power of the ballot. Saka hatiri kutarisira kuti vanhu vemuruzhinji rweZimbabwe vanzwisise kuti nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa how we conduct my elections so that we have free, fair and credible elections muZimbabwe.
Vasisiva, pavanhu vakanyoresa kupinda mumabai elections mwedzi unouya, pane venyu here uye zvichabuda musarudzo idzi muchazvitambira here?
Isu tiri kutarisira kuti by election ndiri kuuya iro sezvo takataura kuti pane zvinhu zvizhinji zvaifanira zvigadziriswe. In particular kune by election riri kuitika kwaGutu because a member of parliament, one of the candidates angariko kwakashaya, saka there is a by election ikoko. Nekuhurungwa kune by election kumashonaland council, so iwawo ma by election ariko over the weekend and triple C ichange ichiparticipata in this by election.
Kana bato renyu retriple C rikasabudirira kumatare edzimhosva, munofunga kudini nenyaya iyi?
Nyaya yema members of parliament nema councillors akazorikolo after election. Takanyorera parliament, minister of local government, tikaenda zviye ku high court and nasi nezuro takaita file our application in the supreme court kuti ite appeal this because se triple C takataura and we emphasize this point. Isu hatina munhu wataka recola and hatitarisiri kuti any by election raifanira kushedzerwa on account of an unconstitutional act nokuti wamuri kunzwa anozi Chavango asi Secretary General weTriple C haisi nhengo yeTriple C, is an impositor akapiwa masimba neZANU-PF to try and destabilize and disorganize the authentic opposition nenyaya yekuti vanoda kuti mamembers of parliament edu akavhotorwa nevanhu asagona kuita basa. Saka ndonyaya dziri kuSupreme Court and tiri kutarisira kuti hearing ipinde tigadzise nyaya zemailegal recalls yatiri kusangana nawo.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalos Siziva vari parunhare neStudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kunetseka kuwana vashandi mune zveutano. Mumakore a2021 na2022 vashandi mune zveutano zviuru zvina kana kuti 4000 kusanganisa vana mukoti zviuru zviviri nemazana matanhatu kana kuti 2600 vakabuda muZimbabwe vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika zvikuru nyika dzeCanada, Australia neBritain. Imwe nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti vana chiremba navakoti vemuZimbabwe vanoda kushandira munyika mavo asi zvinhu zvinovaomera sezvo mari yavanotambiriswa iri shoma, vachitizve vari kutadza kuisa pakuita basa ravo pamusoro pekushayikwa kwezvikwanisiro munyika.
Vahwande, ndinofunga kuti vashandi vezveutano zvinosanganisira vana chiremba nana mukoti vari kubuda iwo munyika kana vapedza zvidzidzo zvavo nenyaya yokuti havasi kubhadharwa mari yakakwana, uyezve chimiro chezveutano muZimbabwe hachina kumira zvakanaka. Zvipatara hazvina mishonga, hazvina equipment, uyezve maconditions avanoshanda maari haana kunyatsa kumira mushe. Saka vari kuenda ivo kunze kwenyika kune atinoti green pastures kuti vakwanise kuraramisa mhuri. Izvi zvinoratidza kuti pane zvinoda kuitwa kuti zveutano zvinge zviri kufamba zviri nane munyika yedu yeZimbabwe. Hurumende inofanira kunge ichiita zvakati wandei zvekuti vashandi vasada kubuda munyika, asi izvi hazvifanira kunge zviri kuitwa nekumanikidza vashandi ivava vana mukoti nana chiremba kuti vasabuda munyika.
Dr. Ranga, ko zvekuramba kwehurumende kupa vashandi vezveutano ava magwaro anoratidza kuti vakadzidzira mabasa avo, munofungei nazvo?
Pachinhambo chokuti vange vari kunyima vashandi vezveutano macertificates anoratidza ivo kuti vane proper training, vakapedza marequirements etraining muZimbabwe, vanofanira kuti macertificates aya arambe achivapo kune vanoda kubuda munyika. Nokuti kubuda munyika it's a way of voting iri kuitwa nevashandi vezveutano, vari kuti ivo mashandiro avo haasi kumira zvakanaka. Saka hurumende haifani kuramba ichirambidza vanhu kubuda. Izvi hazvina kunaka nokuti vashandi ava vakaenda kuchikoro vachizvibhadharira mari dzavo kuti vadzidze. Hongu hurumende ine input yainoitawo, asi hurumende haifaniri kunge ichimanikidza vanhu kuti ngavagare. Nokuti vashandi ivava vehurumende vana chiremba nana mukoti vagara vachiita yatinoti iyo subsidizing hurumende, nokuti havasi kupuwa muhoro wakakwana. $200 a month haana chaanokwanisa kubatsira chakawanda kunana mukoti nana chiremba.
Chii chinofanirwa kuitwa nehurumende apa, Dr. Ranga?
Ndinoona sokuti hurumende inofanira kunge iyo ichigadzira zveutano kuti vashandi vakaita sana mukoti nana chiremba vange vachisarudza kugara munyika yeZimbabwe pane kubuda, kuti vanotsvaga kuri nane kwavanokwanisa kurarama kwakaita sekunana United Kingdom nemusouthern Africa. Tandinoona chinofanira kuitwa nehurumende kugadzira kuti zveutano zvinge zviri nane, zvinge zviri epriority. Chokutanga icho ndechekuti pamabudget allocation paya vanofanira kunge vachiallocata at least 11% kana vachitevedzera iwo marecommendations anoitwa nedzinyanzvi dzinoona nezveutano pasi rese. Kozotizve masalaries anopuwa, mihoro inopuwa vashandi vana mukoti vana chiremba inofanira kunge ichienderanawo nemihoro inopuwa vashandi vezveutano munharaunda dzinoita sana South Africa, Zambia, Botswana, zvinoitawo kuti vashandi vakwanise kuraramisa mhuri. Kwete masalaries atiri kuona aya asingatombokwane. Uyezve zvipatara ngazvirambe zvichigadzirwa kuti mishonga inge iripo, technology dzinge dzichidevelopawo, research inge ichiitwawo mune zveutano kuti tikwanise kurapa vanhu vedu muZimbabwe zvakanaka. Kana patisingakwanise, totsvaga nyanzvi dzinobva kune dzimwe nyika uyezve kushanda nemamwewo maorganizations anokwanisa kutibatsira, akaita sana United Nations, ushanda nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakaita sana United States nevamwe vanoita maresearch akawanda. Tinofanira kunge tichidyidzana nedzimwe nyika tichibatsirana kuti tirape vanhu vedu muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuda kudzika mutemo unosunga vanotsvakira vakoti mabasa kunze kwenyika, vachiti nyika inoshandisa mari zhinji mukudzidzisa vakoti vanozopedzisira vobuda munyika kunoshanda kune dzimwe nyika. Hurumende hurumende inoti munyika munodiwa kuvakwa zvikoro zvinopfuura zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800 kuti vana vose vakwanise kupinda chikoro zvakanaka sezvo zvikoro zviripo zvakazarisa. Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vatorerai moyo. Vanoti panodiwa kubatana pakati pehurumende nevakazvimirira kuti pavakwe zvimwe zvikoro vachiti zvikoro zvisiri pamutemo zvinofanirwa kushanda nehurumende kuti vakwanise kutora vamwe vana vechikoro zviri pamutemo. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti vanotambira mashoko ava moyo sezvo vaneta nekuona vana vachidzidzira pasi pemiti nekufamba nzendo refu kuenda kuchikoro zuva nezuva.
Taane nguva tichichema nenyaya yekushayikwa kwemari inokwana inosumudzira dzidzo yedu. Vana vazhinji vari kudzidzira pasi pemiti, vamwe vari kufamba makilomita akawanda kuti vawane dzidzo. Bhajeti pariri kuuya riri kuramba rodzoka, rouya mari iri shoma shoma. Kubva pakapinda new dispensation budget redu harisati rambodarika 14%, asi dhaka declaration ichisungira kuti ringe riri pa20%. Insurance declaration ichiti budget renyika reeducation rinofanira kusvika 6% yeGDP. Saka tiri kuona kuti mari yanga ichingouya mwaka wese yanga ichizomwetwa yose yoperera kumasalari evanhu, yomwetwa yopera nezvimwe, kwoshayikwa imwe yecapital expenditure yekuti ingabatsire kuvaka zvikoro, ingabatsire kuti masatellite schools akwanise kudevelopwa. Isu tinoramba tichikurudzira kuti hakuchisina chikoro chinofanirwa kunzi isatellite school. Zvikoro zvose zvinofanirwa kurejistwa eschools, asi tienderere mberi nekuzvisapota zvakanyanya kuti zviwane infrastructure yese inodiwa kuti pasaite mwana anodzidzira pasi pemuti, pasaite mwana anoshaya library, anoshaya laboratory nezvimwe zvingori basics zvinongodiwawo pachikoro kuti vana vawane dzidzo. Tinofara kana vatorerai mwoyo kana vachitaura mashoko atagara kutaura nguva yakareba, tinotarisira kuti mashoko avo achatambirwawo navamutori mumwe vanoratidza kuti vanowanzoomera homwe yavo kuti itambanuke pane zvinhu zvinoenderana nekusumudzira upenyu hwevanhu. Mari dzavo zhinji dzinenge dzinozoperera kumatumbu evakuru, asi kuvanhu kuchiuya shomanini.
Imimi sevarayiridzi, chii chamuri kutarisira kubva kuna vamutori mumwe pavachazivisa nezvebhajeti regore rinouya?
Poshi tinotarisira kuti vamutori mumwe vagadzirise nyaya yemuhoro yevashandi. Tiri kuona varayiridzi vari kutiza nyika vakawanda, 300 varayiridzi pamwedzi woga woga vari kubuda muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika kutsvaga mafuro manyoro. Tinoti vamutori mumwe pabhajeti ravo ngavarayise mari inoita kuti murayiridzi awane 1260 pemanzi sesalari kusvika gore rose rapera. Chepiri, tinotarisa vana vedu vatinodzidzisa tichitarisa school feeding program kumaruwa uko nenyaya yenzara iriko, tinotarisa kuti vamutori mumwe gore rino vanga vakaisa mari shoma shoma panyaya yeschool feeding. Tinotarisira kuti pagore ratapinda iri vaisewo mari inobatika, tichitiwo kana vakaisa havo chero 50 cents pazuva pamwana wega wega, chikoro chinozotsvagurudzawo chowedzeredza pane iyoyo, vana vese vodya chikafu, koshaya vana vanorega kudzidza nenyaya yenzara. Chetatu, tinotarisira nyaya yestate funded education iyo yava muEducation Act nemubumbiro remutemo kuti izadzikiswe. Vamutori mumwe ngavaise mari yematuition grants kuzvikoro. Takaona gore rino pamarapfuura pavakaisa mari yegore rino vanga vakaisa mabhondi maRTGS 557 pamwana pagore rese, inove mari yanga isingachainokwana, imari iri less than dollar. Isitoti pamutemu yoga yoga kana zvaokaoma mwana ngaawane grant rake re$10, rinoita kuti mwana awane dzidzo. Zvikoro zvose zvinoitawo mabhinda uko, asi $10 riri grant rauya kubva kuhurumende kuenderana nemwana wega wega, tichitarisirana nekuwana nekushaya kwevana. Totarisawo nyaya yemasanitary pads, tinoona gore riri rapfuura vakanga vakaisa mari inongokwana $2.60 or so pamwana wega wega, haikwane masanitary pads egore rese. Asi muna 2022 vanga vakaita zvakanaka, vanga vakaisa $13 pamwana wega wega. Totarisa kuti $13 ari nani pamwana wega wega musikana awane mari yake yemasanitary pads. Tisaite vana vanotadza kuuya kuchikoro nenyaya yekuti vari kuteerera vana masanitary pads. Tinotarisirawo nyaya yeinfrastructure development iwane mari yaka kati kukumu inaita kuti zvikoro zvedu zvese zvioneke.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare neStudio 7. Tongotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti uwandu hwevanhu vari kubata utachiona hweHIV muZimbabwe huri kukwira zvichikonzerwa nekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. MuNewsday makare dzimwe nhengo dzeparamende dzinoti ngochani hadzifanirwi kupihwa kodzero dzekuita zvavanoda pachena. Vanomirira Bikita South muparamende vaEnergy Mutodi ndivo vevamwe vasingadi kunzwa nezvengochani. Zimlife.com rinoti vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari muhurumende yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaTerence Mukupe nevamwe vavo vatatu nezuro vakawanikwa vaine mhosva yekupinza munyika zvisiri pamutemo marita edhiziri anoita zviuru zana nemakumi matatu nemasere ane mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 138,979 liters zvediziro muna 2017. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hei, zvakaoma vedu wee mukati meZimbabwe. Zimbabwe iri kutirwadza. Mabatirwa ari kuitwa navamunangarwa. Vamunangarwa vari kubata vana veZimbabwe senhapwa. Zimbabwe yachona yatoemba mavo. Kodzero dzevana veZimbabwe dziri kutsigirwa navamunangarwa. Dai vambokwanisa kumbopa vachamisa mukana timboonawo kuchinja kweZimbabwe. Tatambudzika tiri muno munyika yeSouth Africa tichibatwa senhapwa munyika isiri yedu. Asi nyika yedu iriko taakutosvoda chero kumakliniki chaiko kubvunza kuti unobva kupi. Wotonyepa kuti ndobva Maputo, hauchatauri chokwadi ndobva Zimbabwe nekuti hei haichatauriki yaakusvodesa Zimbabwe.
PaStudio 7 muri CMC. Aiwa, wanakona nje vanongoti hanzi tiri kumirira sadhaki ndoichapedza zvese, hapana zvobuda papa. Handi makatonzwa iye chairminista dzaka ichoti hanzi autokorokotedza munangagwa nekuhwina kwaita madekisheni wakorokotedza zveswazilendiswa tino. Saka tongorova kuti hapana zvisvino zvichambotaura samiti topachazoshora munangagwa twakaita madekisheni akashata iye ambomukorokotedza. Katoite plani tegaona veZimbabwe kune zvekumirira sadhaka. Masadhaka hapana chanotombotibatsira nacho, haitombounzii kana kuti wanhu vanotibatsira kuti hanzi bvisei hurumende. Aa, ungotaura chete wari mumwe muha wana munhu wanikawa.
Pane chinhu chimwe chete, it's only one thing, chekuti vamunangagwa vakachiita nhasi uno vana veZimbabwe vanocelebrata, vana veZimbabwe vanofara. Vamunangagwa resaini muone, just resaini muone zvinoita vana veZimbabwe wherever they are. Munozara munyubhagwa vachicelebrate vachifara because they don't like you. Havakudei, muri kuvamanikidza vana veZimbabwe. Stop wasting your time saying hey Zimbabwe is open for business, hey kuvaka nyika yedu. Hatidi izvozvo, resaini muone zvatiitaisa vana veZimbabwe.
Muri sei vashamararo weStudio 7? Muri sei vana veZimbabwe? Haa, vana veZimbabwe ndinoti rwadziswa nezanupiyefu, ende yakutorwadzisa zanupiyefu. Vana veZimbabwe ngatimukei, vana veZimbabwe muri kumbozvione zvirichitika vana veZimbabwe, kuti even watinge tasarudza twatimiririri avari kubviswa maMP atinge tasarudza. Haa, vana veZimbabwe ngatisimukei, vana veZimbabwe tisunungure nyika yedu, vana veZimbabwe ngatibatanei tisunungure nyika yedu. Ende izvi hazvichada sadhaka izvi. Izvi zvemapato zvingatombosendekai pasaidi. Tisunungure vana vedu vana veZimbabwe, tombosunungura nyika yedu, tombosunungura nyika yedu kana veZimbabwe. Ngatisumukei please, ngatisumukei tuvirire nyika yedu.
Uyo anonzi Chabangwe, iwe Chabangwe, mari iko yauri kumbopuhwa iwe navanhu vezana aya? Unotambudza mhomho yese yeZimbabwe yakadaro sana. zvino zvinorwadza. Chamisa unozvaona kuti chamisa anyarara, chamisa aneta aita sei. Chamisa ari kutozama pake ende akazama. Kuti chamisa hatingambomushori. Isusu wana wacho weZimbabwe. Chii chataitawo chekubatsira kurwa hondo iyi nachamisa. Chamisa kana akaneta pari zvino, at least he has tried his best. Unotonzwa iye Chabangu kuti ah, inini ndida kuburitsa jobu sikala muprison. Where were you all along? Nhasi ndipo kuti une masimba ekuda kutaura nevanhu wakabata job sikala. Munhu ane gore nesomething. Kana iko kusanyara kwazvo Chabangu, Chabangu iwewe. Zimbabwe yose iri kuchema newe. Ungangoda hako mari but mara hakotsiri Chabangu.
Kwewo masangishini hamunozochema chema kuenda kunodemonstrata. Makapaka zvitomoro zvemota yekuti hwani ikatengesewa chaiko iko kliniki chaiyo chaiyo inoshanduka pane mishonga yakaperera vanhu vakabatsira. Makushema mashangishini. Mota dzakapakwa apo pamuri kuita mademonstration haziratidzi kuti nyika iri kukanganisiwa namasangishini. Po masangishini anoza kubata ipapi. Kati pakutenga dzimota hapana kana problem. Regai chema namasangishini zvisipa tisi vana vaduku.
Mangwanana akanaka, mangwanana akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndoda kutaurawo maererano nevambopawo muoni yavo pamakuseni anhasi musi wechitatu. Pana mukoma wapedzisira kutaura. Aiwa mukoma atidaro, tarirai kuti vanhu ava vari kupuwa kangu vakadiki diki. Zvinhu zviri kurongwa nezvani pezhi zvivapuwa kanga vakadiki diki, havakwanisi kuti vadzoke vatenderere pasi rose vachidzokera kuvanhu kuti vahwe kuti zvakamira sei. Indokurudzira kuti ngavangodzokera vavhotegwe sezvazviri. Plus chimwe chinhu chiripo, uyo Chavanguyo ane zimusoro rakakura zvikuru bhati rizere weti. Anokundwa kufunga nekamupana kaduku duku nekamusoro kanenge katamba uyo anonzi Ostalos. Asi pfungwa dzake dziri sharp kukunda Chavangu. Usaida kugutsa dumbu rako nevanhu ava vanokurasha futi pane ramangwana. Plus majaji eduka vakadzidza but havagoni kumira pachokwadi. Mauseless judges nekuti vari kungotevedzera zvinodiwa nehurumende vachitadza kuita basa ravo nemazvo. Hatifori tichisapota sauye ane munamato wacho hameno kuti munamato rokati sumunamato hazivi zvaanoita.
Makadii pastudio 7 apo. Nyika yeZimbabwe yava kutongodoo nyika inongosapota kungoti vana veZimbabwe kana muchida zvombo izvi mutongorwisana pachenyu mukati imomo. Maybe ndo zvingatobuda kuti tikaonawo nyika inotisapotawo zvombo chaizvo. Hakozi apapa even ukauri kudi munhu pauri kungoraramira uri urutorwa hondo kozi Mnangagwa nezampf ke vakatoita mupomi. Saka epanguwanawo nyika inongotisapuraya kungoti zvombo kungowana kurwisana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gwaro rabudiswa padandemutande nava Promise Mkwananzi rinoratidza vamwe zvevanhu veCitizens Coalition for Change vapfumbamwe vanzi havasisiri vebato iri. Vashandi mune zveutano vanopfuura zviuru zvina kana kuti 4,000 vanonzi vakabuda muZimbabwe vachinotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Hurumende inoti nyika inoda kuwedzerwa zvikoro zvinoita zviuru zviviri nemazana masere kana kuti 2800. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.